pamutambo uri kuitwa uyu takwanisa kupedza chikamu chekutanga chinonzi chemagroup stages, apo chikwata chezimbabwe chakwanisa kukunda mutambo mina chatamba pagroup stage chekutanga. Chakakunda icho Nepal, ndokuteera icho chichizokunda Netherlands, kwakukwatura West Indies, kwakuzopedzisira chichiwatsura chikwata cheunited states of America. Zvichireva izvo kuti chapinda muchitambo chinoteera chesuper six stage, chichatambira kubawayo mitambo mitatu kusangana nezvikwata zvitatu zvinoti Oman, Sri Lanka neScotland. Zvichange zvichiitikira izvo kuQueen Sports Club kubawayo musi wechina, musi wechii, musi wemusvondo nemusi wechipiri unotevera.
Tinoona isu kuti mutambo iwe kriketi wanga wambotidzikirei munyika, munoona wakamira sei pari zvino?
Mutambo wasumukira zvikuru kusa mumakore mashoma atipfuurei aya. Tiri kutsungirira kuti tinge tichizotora World Cup. Mitambo iri kuitwa muno muZimbabwe ndeyekuti pange pachiwanikwa zvikwata zviviri zvichange zvichienda kunojoina zvine 8 kuWorld Cup zvakatokwalifaya kudhara. Iyo mutambo World Cup uri kutambirwa kuIndia kutanga muna Oktoba kusvika muna Novhemba. So pazvikwata gumi zviri kuno kuZimbabwe pachibuda zviviri, kune zvikwata zviri kuno kunosanganisira vakabvawo World Cup vakaita seWest Indies nana Sri Lanka, ndovatiri kukwikwidzana navo kuti tinge tichitora zvinzvimbo zviviri izvozvo. Tiri kuwanika tiri tinotambawo zvinoyevedza, vanhu vari kuuya zvinoyevedza, vari kutisapota zvikuru, zviratidzo izvo kuti tiri kutamba zvinodakadza veruzhinji.
Pane zvamungati mungada kuona hurumende ichiita here kuti isimbaradze mutambo uyu wekriketi munyika?
Aiwa, hurumende inotisapota nepainokwanisirawo kuti mutambo unonge uchiitwa muno muZimbabwe. Taveke china tichihosta maglobal event nderudzi rwakadai so, zvinoreva izvo kuti hurumende yedu iri kutisapota kunge tinge tichiita mutambo yakakura kudai so. Asi tichienda mberi tinotarisira kuti tinge tichishandawo nehurumende zvakapfurikidza, tinge tichiita kuti mutambo utekeshere kusvika kumana kwenyika kwese.